mashoko akakosha ataurwa naPresident. Nechikonzero chekuti tiri pasi nyika dzose dzepasi rese. Tiri pasi pehu World Health Organization inova bazi reUnited Nations. Saka kana taurwa nedambudziko rakaita setaurwa naro iri, ratangira kuChina rapararira nyika dzose pasi rose. Kusiya kweshoma nene ndikakoti mainly Africa ndo isina kunyanya kuAfrica, asi nyika dzevachina dzose dzeAfrica. Isu seZimbabwe tinoti tinoda kuti nyika idzodzo dzikwanise kuwana simba rokuti dzikunde chirwere ichi. Hachisiri chirwere chinodiwa kuti chinge chiri munyika ipi kana ipi zvayo. Hurumende yedu yakamira pamashoko ekuti tinoda kubatsirana pasi rese kuti tikunde chirwere ichocho. Kwete ichocho chete, asi tipe zvirwere zvakawanda wanda zvatiri kurwisana nazvo, zvakafanana neHIV and AIDS, zvakafanana netuberculosis, cholera, malaria and so on.
Ko mashoko amai muchinguri aya ekuti iwo chirwere ichi chiri kuranga nyika dzakatemera Zimbabwe zvirango, munoaona sei?
Hatina nyika yatinoti ngaibatwe nechirwere ichocho kana kuti ngaisabatwa nechirwere. Tinoda kuti kana zvaitika naturally tobatsirana pasi rese. Tinodaira kuti pane mashoko ari kutaurwa kunzi pane majokes akataurwa ekutaura achiti no manyika dzine masanctions dzakaisa masanctions kuZimbabwe dzinofanira kukuvara kana kufa nechirwere ichocho. That is a joke. It's not an official position of government. It's a mere joke. And we are allowed to joke as government officials. We don't take an offense from that. Saka toda kuti vanhu vanotonzwisisa president is a spelled out position in government. Nekuti tiri kuchema nevari kuchema.